Mashoko aya ataurwa nemunyori mubazi rezvokugara zvakanaka kwevanhu vaSimon Masanga apo vasaindirana chibvumirano chekushanda pamwe neWFP pakuendesa chikafu kutongogara refugee camp.
Saka nhasi tachisaina tsamba inoratidza kuti taakuseenza neWFP kumuvha chibage ichocho 4,400 metric tons ne 1 million yaka pledgewa neWFP yapo. Saka taakuimplementa program iyo yakaapprova necabinet muna 2022.
Vamasanga vaenderera mberi vachiti WFP yaisitenga chibage chekupa vapoteri kubva kunze kwenyika, uye hurumende yaona zvakakodzera kushanda neWFP.
Hurumende yakabvuma kupa WFP chibage, noti kuti tine chibage chakawanda, but icommitment iroratidzwa nehurumende kuti tinogona kubatsirana neWFP nemamwe madevelopment partners kuchengetedza marefugee ari muno nekuona kuti vari kudya zvakakwana, plus vari kuenda kuchikoro because maschools aripo patongogara izvozvi. Anosapotwa maticha aripo ari papeshit yegovernment, manesi nemadoctor anouya patongogara zvino. Saka tinodyidzana because it's no obligation yekuchengeta marefugee iwayo.
Pasi pechirongwa ichi, WFP ndiyo ichaendesa chibage ichi kutongogara, uyewo ichapa vapoteri ava mari, uye yakatoisa miriyoni yemadhora ekuamerica yekushandisa pachirongwa ichi. Vamasanga vatiwo kunze kwekupa vapoteri chikafu, hurumende yakapawo vapoteri nzvimbo yokuita madiridziro kuti vazvirimire chikafu chavo. Mukuru weWFP muZimbabwe yamai Francisca Edelman vati zvinofadza kuti nyika dzakaita seZimbabwe dzakazvipira kuona kuti vapoteri vaona chikafu chakakwana.
We are committed to work with the government of Zimbabwe and UNHCR in and around the camp to pave the way for refugees, asylum seekers and host communities to adopt solutions for self-reliance and enhance livelihoods and economic inclusion.
Vaenderera mberi vachitenda Zimbabwe nekuramba ichitambira vapoteri nevamwe vari kutsvaga ugaro munyika, kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi. Mukuru wechikamu cheUnited Nations chinoona nezvevapoteri munyika, kana kuti United Nations High Commissioner for Refugees, vaAhmed Babafall, vati chirongwa chehurumende yeZimbabwe neWFP chakanakira vapoteri nekuti vanowana chikafu.
This will really help the refugees to strengthen their self-reliance and their livelihoods.
Izvi zvinobatsira vapoteri kuti vawane chikafu kuti vasagare vachida rubatsiro.
Which is our ultimate goal, to get them self-reliant and less dependent on humanitarian assistance.
Zimbabwe ine vapoteri vanodarika zviuru 16,000, uye vazhinji vacho vanogara kutongogara. Mukurana nezvevapoteri mubazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu vatotamire piti rivavi vati Zimbabwe inotambira vanhu vari pakati pemakumi maviri nemakumi mashanu pamwedzi vanotsvaka upoteri, uye vazhinji vavo vanobva kumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo nekumaodzanyemba kweMozambique. Vazhinji vavo zvikamu makumi masere kubva muzana vanhukadzi nevana vadiki. Mangwana Zimbabwe ichabatana nenyika dzepasi rino kucherechedza zuva revapoteri, kana kuti World Refugees Day, iro riri kuitwa paspeding ndira rakanangana nekuva netarisiro yakanaka kunyangwe munhu ari muupoteri, kana kuti hope away from home. Sangano revashandi rethe International Trade Union Confederation rinoti gore rapera uwandu hwevanhu vange vamanikidzwa kuenda muupoteri hwainge hwadarika zana remamiriyoni kana kuti 100 million. Vanhu zvikamu makumi manomwe nemana kubva muzana kana kuti 74% vanotsvaka upoteri vari munyika dzisina kunyatsobudirira kana kuti dzine upfumi huri pasi nehuri pakati kana kuti low and middle income country. Nyika dzine urombo hwakanyanya dzinopa upoteri kuvanhu vanosvika zvikamu makumi maviri nevaviri kubva muzana kana kuti 22%. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.